Nyanzvi dzinoti nemamiriro akaita zviro munyaya dzeupfumi kukunda kwebato rezanupf kunoreva nhamo nekutambura kwakanyanya kweveruzhinji uye upfumi hwenyika hunobva hwaparara zvachose. Dzinotiwo kana mapato anopikisa akakunda zvinogona kuunza tariro yebudiriro, asi dzinoti izvi zvinoenderana nekuti anenge achifambisa sei nyaya dzeupfumi. Vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti kunyange zanupf ichiti mutungamiriri webato iri varobert mugabe ndivo vachamirira bato iri musarudzo, musangano uchaitwa nebato iri muna zvita ndiwo uchaburitsa pachena kuti ndiani achamirira bato iri. Vanoti kukunda kwavamugabe avo vanenge vave nemakore makumi mana nemapfumbamwe nemana hakuna tiri nyika zvachose.
Icharamba yakaomerwa nekuti dambudziko rine bato riri kutonga parizvino inyaya yekuti vimbo yese yaiva nevana vezimbabwe mune bato iri rezanupf vakatora vakatsinga-tsinga vakarasha. Pari zvino chero zvakanaka zvavanenge vachifungidzira kuti vangada kuita zvinomedzwa nezvakashata zvizhinji zvavari kuita.
Asi vanoti zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka kana zanupf ikakunda iine mutungamiriri asiri vamugabe. Asi mukuru wezimbabwe democracy institute Dr. Pesai Rwanya vanoti nekutambura kuri kuita vanhu nekushaya mari mabasa nezvimwe zvinonetsa kuti vanhu vavhotere bato rezanupf zvisinei nekuti ndiani ari kutungamira bato iri. Vanoti kunyange zvo bato iri rakakunda muna 2013 hapana kana chimwe charakaita pane zvarakavambisa vanhu, nekudaro hapana chikonzero chokuti vanhu vavhotere bato iri. Asi varohanya vanobvuma kuti zanupf ine mukana wekukunda uye kana izvi zvikaitika zvinhu zvichaomera vakawanda.
Sokuwina kwezanupf kwavo kwavanenge vachipika zvinhu zvavo hakuna kwetinenge tichiita nyika ino inoenda kumandondo tekezvezanika kuna ma2018 munomu vamugaba achasara ivo nevazukuru vavo nevanhu vave vezanu vanhu vanotobuda munomunyika kubuda munomunyika vachienda kunana south africa nekwakasiyana siyana kunotsvaka upenyu kuri muna hamuna mabasa. Vanhu vanobva kuzvikoro havana anoambira, saka vabva kuzvikoro vanoenda kupi? Hakuna vanhu vari kuuya kuzozoita mabhizinesi, saka vanhu vanowana mabasa kupi?
Mukuru wemedia center vaelis nzengi vanoti semaonero avo bato rezanupf riri kukunda musarudzo ra2018 nekuti bato iri ndiro rakabata matomo uye havaoni pachiuya shanduko gore rinouya. Vanobvuma kuti kukunda kwezanupf kuchaita kuti nyika irambe iri mumatope. Vanotiwo kunyange zvikaoma sesarudzo dzapfuura havaoni zanupf ichibvuma kushanda nemamwe mapato sezvakaitika mushure mesarudzo dza2008
kuti vave nelegitimesi vakatoi vakamanikidzwa kuti vave neMDC muhurumende. Asi kana kuri kuti zanupf yakunda makundiro ayakaita 2018 kana kuri kuti zvayo ingadawo kuti ipinde nevamwe muhurumende kunenge kuri kupinda nevamwe kuya kwokuti vamwewo vangorimo muhurumende vacho nezvi.
Vamuzengi vanotiwo kana vamapato vanopisa vakakunda vanotarisirwa kuunza utongi hwejekerere pamwe nekurwisa uori uhwo hwakanganisa upfumi pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwemabasa mapazi ese ehurumende.
Kana vakakunda hatizivi zvavanganyanya kuita, asi vanenge votarisirwa kana kuti tarisiro iripo ndeyekuti vachavandudza zvematongerwo enyika, vachaita kuti bumbiro romutemo riripo izvozvi rinatsotevedzerwa, voita zvekuti munyika muve nevandudzo maringe nezvekufambiswa kweupfumi hwaro hwokufambiswa kweupfumi hwenyika hufambiswa zvakanaka.
Varohanya vanoti kuti mapato anopikisa akunde anofanira kubatana oshanda pamwe mumatunhu ese eminyika, vachiti bato rezanupf rinotsigirwa nevasori, mapurisa nevashandi vehurumende musarudzo.
Saka kuwa leshe inodiwa, asi haifani kuva kuwa leshe nemuhara nomubhuruwai nomumazvingo nemamutare. Inofanira kuva kuwa leshe nekupena nonga, haipena leshe nekucholocho, kuwa leshe nekumudzara bani, kuwa leshe nekuzvimba barabafungo, nekuwa leshe nekumwenezo. Kuti vanhu vokunana mwenezo, vokunana zvumba marabafungo, vokunana bhanda, vavone kuwa leshe iripo ichivaprotekta, vasatisidzirwa, vasafambwa navo nemachifa ichita zvavasingati. Izvezvo zvikasaitwa, vanovova nezano.
VaDenis Mukushwa vari musangano renational electoral reform agenda vanoti sarudzo dza2018 dzasiyana nedzimwe dzese nekuti dzikasaitwa zvinogutsa munhu wese zvinhu zvinogona kunetsa munyika.
Kuri kuti zanupf yadzokera pakutonga upfumi hwenyika hunofa, uyezve zvematunduru enyika zvacho zvichaneta zvikuru nokuti veopposition havazomira kana sarudzo idzodzo dzabirirwa. Tichatora matanho akasimba zvikuru kupinda mumatare ose atinogona kuti tipinde kuti tiedze kucondesta such an election outcome.
Pari zvino Commission yesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission iri kushanda nemapato ese munyika kugadzira waro wekuti sarudzo dzichafambiswa sei. Vanongurura zvematongerwo enyika vanoti dzikaitwa zvakajeka nyika inogona kufambira mberi, asi vanoti dambudziko rekusagutsikana nemafambisirwo anoitwa sarudzo rikaramba riripo zvichakanganisa zvinenge zvabuda musarudzo uye zvinoita kuti upfumi hwenyika nemagaro yevanhu arambe achidzikira. Zvinhu hazvina kuzombofamba zvakanaka kubvira pakatanga kuitwa sarudzo dzainzi nemapato anopikisa dzaibirwa nezanupf muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.